Ndione sekudaro nokuti nyaya yave nenguva yakareba ichikotaurwa uyezve akazwi kutanga vanhu vachichema kuti nyaya yekukura hundi inofanira kugadziriswa. Ivo vamunangagwa semunhu ari an interested party munyaya iyi, handione sekunge vangave the right person kuva vachitungamira chirongwa ichi.
Ko sei muchiti vane maoko akasviba?
Ivo vamunangagwa vanopomerwa kuti ndivo umwe wevanhu vakakonzeresa iyo nyaya yekukura hundi kumatebeleland. Saka kana tichitaura nyaya yatingati pachirungu truth and reconciliation, ivo vanofanirwa kuve vari mumwe munhu achazodaidzwawo kuzotaurawo kuti chii chakanyatsokuitika kuti vanhu vawane yatingati closure panyaya iyi. Saka handione sekunge ivo vangatungamire nyaya iyi nokuti maoko avo akasviba.
Pane mamwe magwaro akambouburitswa akaita sana chihamba kwekomishen nemamwe nemamwe. Tiri kuona kwaburitswa zvakare rimwe gwaro rapuwa vamunangagwa nemadzishaya. Izvi zvinokuratidzaiwo chii takatarisa nyaya yekugadziriswa kwedambudziko iri?
Zvinotaura kuti nyaya iyi yave nenguva yakareba ichitaurwa nekuti yachihambakwa ndeimwewo yakazouyawo kumasure kweinonzi yeCatholic Commission yakaitawo panguva yapfuura. Saka magwaro ari kungouya achingonyorwa but pasina vanhu vari kunyatsokuactiona zviri kutaura nevanhu. Iyi nyaya inyaya inodzimba zvikuru ende inyaya yekuti nyika ingamboenderi mberi ichikangamwa icho chii yatingati chapter yakaitika inonzi nevamwe yanga iri genocide. Saka inyaya yaida kuongororwa zvakasimba ende inyaya ida kuti involve mapato akasiyana siyana munharaunda yakaitikira kukura hundi iyoyo, nokuti hurumende semamiriro yakaita haingave iri iyo iri kupindamira chirongwa ichi. Chirongwa ichi chofa kutungamira nemavictims ende vachitaura kuti chofa kufamba zvakaita sei. Ndingati machifa aya aenda negwaro iri kuna munangagwa ndinoona senge kuti izvozvo ndo zvinofa kutorwa serious ende iwo vanofanira kutora matanho sevatungamiri venharaunda ari machifu kuti zvinhu zvingafambiswa zvakadii.